bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko rabatana nemakambani anoita zveutano akaita sePremier Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS pamwe neMedpoint mukudzidzisa pamwe nekuongorora chirwere chegomarara kuvatori venhau. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mushangwa vati hurumende inokoshesa zvikuru utano hwakanaka munyika.
Basa redu nderekupa vanhu ruzivo kunyanya ruzivo rwekutarisa kuti vagare vari vatano.
Vachitaurawo mushure mekuongororwa gomarara nemazamu, mutevedzeri wavo vakaimesa paradza vakurudzirawo vanhurume kuti vaongororwe gomarara iri sezvo risingangobate madzimai chete.
Varume vese vari kunze uko, endai munoskrinwawo muonekwe kuti hamuna here chirwere ichi, nekuti chirwere ichi hachisi vakadzi chete asi kuvarumewo chiriko futi.
Mumwe wevaongororwa ndiBridget Madzimure anoshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC, uyo atafara zvakanyanya nekuwana mukana wokuongororwa pachena.
Aiwa, zvinhu zvinonakisa zvikuru nekuti mukana uyu unonetsa kuti uwane mukana wacho wakadai. Pamwe pacho pazvinoita uri wakabatana nemabasa asi apa tovataona mukana tiripo zvatangotingatisadzikisa. Zvakakosha kuti munhu uzive paumire maringe nechirwere chegomarara romazamu. Hazvitombotyisa.
Amai Priest Kachuyeka Maguranyanga ndeumwe wakambobatwa negomarara rezamu muna 2018. Amai Shireka vanoti chirwere ichi chinorapika.
Handi nyore kupuwa diagnosis yoye breast cancer. And ndifunga kuti pane chinhu chekuti ndingataura mumwe mudzimai kuti zvinogoneka nyore kana kuti unenge wakagadzirira nomaita what information yaunenge wakapiwa. Asi chandirikukurudzira mumwe madzimai ndechekuti ziva nhengo dzemiri dzako, pfeka mazamu ako. Wakaona kana kanhu kanenge zvako sakaigno uchiti kabundu kana kuti imvura kana uchiienda kunana chiremba unonotariswa. Usabvunze mumwe munhu, enda kunana chiremba vanotarisa ana mazvikokota ndovanokwanisa. Usapotere kune hama neshamwari. Uyezve haisi kuti kensa hairapiki, inorapika.
Nyanzvi mune zvekuongorora zvirwere zvemagomarara valaimen Kumbula vanoshanda neMedpoint vati zvakakosha kuti vanhu vaongororwe vachiti vazhinji vari kuzobatwa gomarara radzikamidzi.
Zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nekukasira sezvo munhu anokurumidza kuongororwa zvikaonekwa kuti pane zviripo zvinoenderana negomarara zvinobva zvava nyore kuti munhu abatsirikane uye kurapika. Vaya vanozononoka zvinozonge zvakaoma kuti munhu iyoyo arapike. Asi sekuti kana iri gomarara remazamu zamu racho rinogona kubviswa kwekutanga, asi kana chirwere chapararira sero gomarara iri zvinenge zvava kuzonetsa vacho.
Vakumbula vatiwo vanhu vanogona kuzviongorora vega kuburikidza neku
zvingaitwa neveruzhinji. Chokutanga kungozviongorora madzimai vanenge vachizviongorora vega apo pavanenge vangonzwa kuti pane kakomarara kana kabundu kavanonzwa muzamu, kana even vana baba, nyangwe vana baba vanogona kubetsedzera mukuongorora umu kuti pavanongonzwa kabundu kanga kasimboripo vobva vamhanya kune vana chiremba vanobva vaongororawo futi kuti vagoona kuti kangori kabundu njere. Sekuti mapundu awo anosiyana, kune mamwe asiri gomarara kwozoti kune mamwe anenge ane gomarara. Saka zvakakosha kuti pavanenge vangozviongorora vakangonzwa kabundu vobva vatomhanya kuna chiremba.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vawedzerawo vachiti izvi ndozvezvimwe zvinogona kuitwa kuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere chegomarara.
Manichaivo pamwedzi pamwedzi mudzimai ngaazva maniche mazamu ake aitsvaga mapundu nezvimwe zvese zvinogona kunge zvichichinja mazamu ake, pangave pasikini, pangave paminyatso, pangave papi, eni chenji inofanira kuendwa naye kuna chiremba kuti inoonekwa. Chechipiri, kana wangoona chenji mudzimai mhanya unoonekwa kukiriniki kana kwachiremba wako. Pane matesti akawanda anogona kuitirwa vana chiremba kana vazamanicha, vanogona kuita mamogram, vanogona kuita ultrasound scan nezvimwe zvakadero kutsvaga breast cancer. Donzo riri rokuibata ichangotanga isati yapararira, nokuti inorapika zvakanaka kana ichangotanga. Tatonetoexesaiza zvakakwana, tichidya kuti zvakanaka, kune mavegetable nemafrutsu, tichiwana hope dzakanaka. Nyaya yedoro, doro rinokanganisa nyangwe mazamu chaiwo. Nyaya yefodya, fodya inokonzera kensa nhengo dzese.
gomarara rezamu ndiro rinonzi rinotevera gomarara remuromo wechibereko mukura yamadzimai munyika. Mwedzi wagumi guru ndiwo unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu gore negore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.